Gwaro Irirnunzi, Zimbabwe ongoing risks for human rights defenders in the context of political deadlock and pre-electoral period. Rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuendera mberi uye hapana tarisiro yekuti izvi zvinogona kupera sarudzo dzisati dzaitwa. Gwaro iri rakanyorwa nemasangano anoti International Federation for Human Rights, FIDH, World Organization Against Torture, OMCT, neZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights. Vaimbo vemutongi wematare pamusoro kuSwaziland neBotswana Thomas Masuku ndemuwe vatatu vakanyora gwaro iri. VaMasuku vanoti kana pakasave nehwaro unoita kuti munyika mive nesarudzo dzakachena, pachaita zvakare imwe hurumende yemubatanidzwa.
It is unlikely that any meaningful genuine reforms could emerge from the political stalemate, and that in the run-up to the new elections there are strong reasons to believe that the environment in which human rights defenders operate is alarming and would further deteriorate. The situation may in turn create a real danger that another GNU emerge from the next elections, and that the environment in which human rights defenders operate is unlikely to improve in the near future.
VaMasuku vatiwo gwaro rebumbiridzwa rekopak rakanaka chose, asi vati havasi kufara nemaitiro emamwe mapazi ehurumende, zvikuru sei ezvechiuto, mapurisa nevasori, avo vati havakoshesi kodzero dzeveruzhinji nevanorwira kodzero dzevanhu. Vatiwo hurumende iri kuomesa musoro nekuramba kutevedza zvisungo zvekodzero dzevanhu zvayakasaina, zvakaita seAfrican Charter on Human and People's Rights ne Covenant on Civil and Political Rights. Hurumende yeZimbabwe iri kurambawo kushandura kana kubvisa mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act, iyo inotadzisa vanhu kuve nekodzero dzavo dzose. Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika vati gwaro raparurwa nhasi rakanaka chose, uye vacharishandisa seumbowo apo vachange vari kutaura nezvedambudziko reZimbabwe kune vamwe vavo nehurumende dzemusouthern African Development Community.
Tunoona riri gwaro rakanaka zvikuru, nekuti gwaro rinotaura chokwadi uye rinotibatsirawo kuti tione kubva kumaziso evamwe vanhu vari kubva kunze kuti nhunha dzedu dzatinadzo muno nematambudziko atinadzo panyaya dzekodzero dzevanhu tingakwanisa kumagadzirisa sei. Saka iripoti ratinogamuchira nemufaro, tichitenda kuti zvoni isusu zvidzidzo zvirimo pamwe chete nevari kumuhurumende tichazvitambira togadzirisa zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa.
Vamwe vavakanyora gwaro iri ndiva Arnold Tsunga Gweta, uye vari mutevedzeri wemutungamiri weFIDH, zvakare vari mukuru weAfrica Regional Program of the International Jurists, naMai Berita Kopolo, vanove nhengo yeCenter for Human Rights kuPretoria University kuSouth Africa. Zvichakadai, mukuru weZimRights vaOK Machisa vazivisa kuti kutanga gore rino sangano ravo richange rave kupa mubayiro gore rega rega kune avo vanorwira kodzero dzevanhu kubva mumatunhu ese munyika.
Tiri kungozvitangisa chete gore rino, zvinenge zvine mubayiro, pane mashirudzi achahwinwa, zvakare pane mari dzichahwinwa. Maprovinces ese emuno muZimbabwe ane munhu mumwe chete anenge achihwina. Pamusoro pazvo tichapa mudzimai awo akawanikwa kuti anogurwira kodzero dzavanhu muZimbabwe yose, tozopa zvemubayiro kune mutapi wenhau watofungira kuti akatapa nhau dzinokurudzira kodzero dzevanhu.
VaMachisa vati vanhu ava vachatambidzwa mubayiro yavo pamhemberero dzekucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day muHarare mangwana. Valewanika vatiwo zviri kuitwa neZimRights izvi zvichasimudzira kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.